maonero andinozviita handisi ngekuti zvinonyanya kubatsira. I think zvikonzero totozviziya kare why zvinhu zviri kukwira makwirira azviri kuita. I think chakatongokosha ndechekuti hurumende iparure yatinoti pachirungu social dialogue, dialogue inoinvolva iyo hurumende, inoinvolva mamwe mapato wemabhizimusi, inoinvolva washandi, washandirwi, inoinvolva mamwe mastakeholders ese. Yeah, national dialogue. So we need an agreement. What do we need to do to address the confidence, to address the queer community, to address my problems, to sangana now in a unified and holistic and comprehensive manner, inclusive manner. I think inclusive. Urumende yezvapf iri yega igona kupedza matambudziko emuZimbabwe. Inotoda kunge ichishanda zvakanyanya nemamwe mapoka nezvimwe zvikwata. Kana Bhaibheri rakataura rakati a house that is divided against itself cannot stand. Saka pari kudiwa unit of purpose pakati pehurumende, pakati pelabor, pakati pemabusiness people, pakati pemamwe mapato, tikwanise kunge tichiuya necommon vision yekuimbaradza upfumi hwedu.
Mati, imi zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire zvinozivikanwa zvii chaizvo?
Zviri kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire chekutangisisa nyaya yeconfidence muformal system. Makaona mari zhinji iri kusekuleta muinformal, saka tiri kuita pari kuitika shortage muformal market, muformal banking system. Zvireva kuti mabhizimusi vanenge vachida kutenga zvinhu kunze kwenyika vari kuenda kumablack market, maparallel market kuti vange vachiwana mari. Mari iyo vari kuiwana nemapremium ari pamusoro. Ndozoitawo zvakare kuti cost of production ikwire uye maretail prices anga achikwira. Kozi imwe nyaya iri kuitikawo inyaya yekuti hurumende, domestic indebtedness, chikwereti chehurumende, domestic debt yehurumende iri kukwirawo zvakare. Zviri kuita crowd out private sector, zviri kuita crowd out mamwe maeconomic agency. Of course nenyaya iyowo zvakare yeindiscipline iri kukonzeresawo zvakare kuti vamwe vanhu vange vachingokwidza mitengo zvinenge zvisiri justified. But nyaya hombe inyaya yeconfidence. There is a serious lack of confidence muekonomy. Iri kuita kuti mari isange ichiflowa mumaformal system edu. Political shortage yemari iri kuzocreata mapremium atiri kuona. Mapremium iyaya ndo ari kuzodrivha mitengo yezvinhu, kukwira kwemitengo yezvinhu. Saka kukwira kwemitengo yezvinhu kunonyanya kukonzereswa nemapremium, foreign currency premium ari muparallel market uye zvakare nemaspeculative activity nebehavior among my business people. Danya iyi indiscipline neconfidence.
Vamwe vari kuti hurumende inogona kugumisira yodzora nyaya iya yekuti inenge ichiudza vanhu kuti vatengese zvinhu nemari yakadii kana kuti maprice controls. Zvingashanda here?
Izvo hazvishandi. Takatozoona zvichitoitika pamitengo yechingwa nguva ichangopfuura iyi. Vanogadzira chingwa vanga vati taakuchikwidza ne10 cents. Hurumende yakati no, hamugononge muchikwidza chingwa nekuti its a basic commodity. But taakuona kuti zvaakutoaffectawo zvakare even quality yechingwa chatiri kuona mumarket. Saka nyaya yemaprice control haishandi. Makatarisa pasi rese hakuna kwazvakamboshanda zvekuti munokontrola mapraisi. Makontrola mapraisi mauraya mabhisa incentive yekuti vanhu vanga vachiita business. Saka pakashayikwa economic incentive yekuti vanhu vaite business, vanhu havaproduce, vavataproducer panoitika mashortages. Saka iyo hazvishanda, hakuna kwazvinoshanda. And handioni hurumende vachidzokorodza zvakare nekuti ndofunga kuti vakatodzidza chidzidzo munguva yapfuura yakunana 2007 kana 2008.